you know what, I don't know how I can say it, but it's so sad because she's a angry man, I'm the and the moon, we are angry close to everyone. So, but I'm not to be honest. Yeah.
Zvamungada kuti veruzhinji vazive pamusoro pekushaya kana nemashayikiro akaita.
Chete akazvisungirira, but hapana anoziva reason because haana kusiya any note or anything. Akazviuraya chete, akazvisungirira, akawanika akazvisungirira, so, but hatizive chikonzero chokuti akazvisungirira nei, you know, and my investigations are kuitwa. Tione kuti tokwanisa kubatanidza 1+1 tione kuti 2 here kana kuti, you know, even takati futi pari kuitwa futi autopsy. So zvese izvozvo zviri underway zviri kuitwa kuti tione kuti Chedza chichingave achakamupa pfungwa dzokuti azviurayi. Right now hapana anoziva. Tete vaigara naye vakati papasina masainzi, Chedza was just fine.
Asi imi semhuri mungava nechokwadi here chokuti akazviuraya pasati papedzwa ongororo yekuti akashaya sei? Dzimwe nguva pano kana pakaitikawo zvimwe zvisiri zvokuti mungabva mabuda kuti akazviuraya.
Aiwa, munhu anga achigara naye eka ndiye vatinoteerera kwaari. Bhozi kana achitakawanika mwana akazvihenga nemabhandi muwardrobe, isusu tiswa nani kuti tigoti aiwa, that's what we do my investigation. Saka kana mwana akawanikwa akahengwa, that's what we're gonna listen to. Now hatidi kutanga kutaura zvinhu zvisipo zvatisingazive. It's always good kuti vanhu mutange maone umbo hwakakwana musati matanga kutaura zvakawanda.
Mungatiudza kuti urongwa hwekuchengetedzwa kwaChiedza hwamira sei?
Yeah, we are working on that. Chiedza tabvumira na kuti tichaclimata body yake kuAmerica. Then totakura madota ake, toenda nawo kuZimbabwe, tozonoisa parara baba wake nepakarara mai vake. Izvo taona kuti ndozvingaita fei kumuri dzese, saka ndozvatichaita.
Tamhenge tichinzwawo kunge panga paine kukakavadzana, mazopedza sei kugakava irori?
Kukakavadzana kwagara kungoriko mumhurika, but kukakavadzana hakuna kwakunotisvitsa. Ende Chiedza ndifunga kuti angafara kunge tichinge tichikakavadzana semhuri. Saka isusu semhuri tatenderana zvatatenderana and ndozvatichaita.